Mangwanani akanaka vateredi tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wenyamavhuvhu 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Zvaita kuti varayiridzi vese vasunge chisungo chekuti kana muchiuraya urayai asi musi 6 September zvikoro kamba munoti ngazvivhurwe, isu hatichadi basa iri, hatichadi, tangai matibhadhara mari yedu. Vamunangagwa vanofanira kuziva kuti vanhu vari kuvashandira basa guru rekunzi vanzi vari kupa education. Vanhu vane muriwo dzinoda kudya, vanhu vane vana vanoda kuenda kuchikoro.
Varayiridzi vanoti panozarurwa zvikoro mwedzi unouya vachagara kudzimba dzavo kusvika hurumende yavabhadhara nemadhora ekuamerica.
Saka zvichireva kuti hurumende yedu kuda ine hangama kana kuti vanosarura nekuti vakafa mukukura hondi vakangokosha sevakafa kunyanga kwamutare cyclone. Saka tisingazive kuti hurumende inokoshesa vapi.
Vamwe vanoti kufukunyurwa nekuchengetwa zvakanaka kwevafi vedutu mupengo idai ndiko kwaifanirwa kuitwa kune avo vakaurawa panguva yekukura hundi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri werimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUS vanoti varayiridzi vaita chisungo chekusaenda kubasa kutanga musi wa6 September. Vamasaurauri vanoti zvinhu zvasvika pasina kunaka, naizvozvo varayiridzi havasi kuzoenda kumabasa kusvika hurumende yatanga kuisa mumaaccounts avo ekumabhanga mihoro yavo yemadhora ekuamerica 540. Vati rwendo runo havasi kupinda mumigwagwa vachiratidzira nokuti vanoziva kuti mapurisa akavamirira kuvarova nekuvasunga vachiti varayiridzi vabvumirana kungogara mudzimba dzavo.
Varayiridzi varoramba vachikashamara nenzungu dzavanoramba vachipiwa vachinzi ndiwo muhoro webasa ravakakura ravari kuitira nyika. Vamwe vachiwana mari inosvika 20,000 RTGS yatingati ingangoenderana ne$20 zvotonzi ndo basa ravo, ndo muripo webasa ravabatwa mwedzi wose. Vamwe vachishayiwa zvachose kana dhora zvaro, zvichinzi mari yavo yakabatwa nehurumende nenyaya yekuti vakatadza kuya kubasa. Tikuona hurumende iri kuramba ichishandisa nyaya yeutsinye kuti varayiridzi vava vamwe chete vanenge vamborama vamubasa vachikumbira kuti vawedzerwe mari, votonzi hatichakupi zvachose. Vakaenda mumastreets vachida kuchemera kuti tipewo mari, votorwa vosungwa voiswa mumajeri kuti mataurirei kuti mune nzara. Asi tiri muheroes month, panguva yatiri kuzokutorangarira magamba akarwira kuti zvisununguke. Ndo rusununguko rwacho here rwekuti vanhu vanongonzi shandai bedzi hamuna chouviri chamunowana, shandai mhuri dzenjero dzikafa nenzara muchidyirwa nevatungamiriri vega ndo vane muromo, isu hatina muromo. Ndozvinhu zvatishuvisa kwazvo, zvaita kuti varayiridzi vese vasunge chisungo chekuti kana muchiuraya urayai asi musi wa6 September zvikoro kamba munoti ngazvivhurwe, isu hatichadi basa iri, hatichadi, tangai matibhadhara mari yedu. Vamunangagwa vanofanira kuziva kuti vanhu vari kuvashandira basa guru rekunzi vanzi vari kupa education. Vanhu vane muriwo dzinoda kudya, vanhu vane vana vanoda kuenda kuchikoro, ende zvinongoitika chete kana vachinge vabhadharwa mari inokwana. Saka 6 September paitwa chisungo, hakuna achashanda, hakuna achaenda mustreet. Hatichataure navo, tinoziva kuti vanoda kurova, vanoda kusunga, vanoda kutisa mumajeri. Asi kana vachativuya kuzotirova, vanouya kutotovera kumba, hatichashandi.
Zvino vamasarauri, pane zvamuri kuronga kuita here zvikoro zvisati zvavhurwa kana kuti panovhurwa zvikoro? Pane chamuchaita nenyaya iyi?
Urongwa hwatiri kuita zvikoro zvisati zvavhurwa kuronga mpambo dzekugadzirira kuti zvikoro zvingatozovhurwe chete musi unopinda 540, inota kuti inge yapinda muaccounts yematicha. Ikange isina kupinda, rwendo runo zvikoro hazvivhugwi, paya patayita azufuru izasari za nyangara kusikapado izo zima ungira avepo vara ilizese wa wira na chisungo chavepo kutitiyango vrachete kana mariedu ya uya 540 inotenga ndozo vata ora duo wanoshanda ndo wani matumba anoda kujika saka isuse malidas nungo sati saa shidozo wa vara ilizi
masangano anumira vara ilizi kubatanza ne atus vano funge pamusoro pesangano idzairi re teachers for educational development kana kuti teachers for ed makamboita po hurukuru nawo here pane zvamakambotaurirana nawo here vanenge vari muzvirongwa zvenyu here izvo zvamuri kuita
isu tino ziva kodzero yekuti vanhu vanoasosieta nevavanoda vachirega kuasosieta nevavasingadi marairidzi vanoda kuitazve teachers for ed tinongovashuvirawo rombo rakanaka vachiita zvavanoda vari kwavanenge vari vane muono wakaita sewedu ndivo vanongotiwo isusu hurumende kana iriyo employer wedu tinofanirwa kuramba tichimanikidza kuti tibhadhare mari inotenga vanodawo zvemaprojekti kuita mabhindauko nezvimwe vanoitawo isusu tinoti mabhindauko tinozovafunga hedu asi muhoro wedu tinouda saka hatinganyanyodi kuvatsvaga patinorwa hondo iyi nekuti iyo matauriro avanoita vanoti masalari havatori nei nawo saka hatingavaise pahondo dzekurwira masalari vanototi mari dzavo dzinoya nemabhindauko avachaita vachitsaona rutsigiro hatizive kwavanorwana saka adiwo maonero atinongoita tichingokurudzira kuti pane varairidzi vanofunga kuti muhoro wakakosha ngatishandei tese musi wa6 September
avo vange vari mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vari parunhare kuHarare neStudio 7 mashoko ava Masaraure anotsinirwawo nemutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr Takafira Joe avo vaudza Studio 7 kuti avaoni varairidzi vachienda kubasa mukotoro yekupedzisira kana kuti third term
mari dzakatambirwa navarairidzi mwedzi uno musi wa 16 chigaza pasi mimba yemusikana zviri pachena kuti mari idzi hurumende iri kudzishandisa yatingati firefighting varairidzi vakatambira mari dzinobva pa 34,000 tinoona kuti vamwe vashandi vehurumende vaimawana kuma 235,000 even manesi aids aitowana kuma 180,000 vari muchiuto mapurisa maprison officers vaiwana mari dzakawanda zvikuru kwazvo asi chatinoda kuti titaure ndechekuti dzingawanda zvadzo maratgs idzi asi dzinongoreva kuti mari idzi ishoma asi hurumende inoita sekuti inoshandisa varairidzi kuti inenge ichiudza vari kuprison officers mapurisa masoja manesi kuti mari dzenyu dziri nani pane dzavarairidzi saka vanhu vamwe vofara vachiona sokuti mari dzavo dzati pfuurei dzavarairidzi
saka Dr Joe muri kuti chinyi pamusoro penyaya iyi
chatinoda kutaura ndechekuti vanhu vese ava mari dzavo ishoma asi dzavarairidzi ndidzo chigadza pasi mimba yomusikana zvingakanamadza kana varairidzi vakawanikwa vachikwanisa kuti vaende kunovhura kotoro rokupedzisira kana kuti third term rinotanga muna September nokuti namo yazofunya chisero mudzimba dzavarairidzi vachinhunga sose nomuromo saka varairidzi vese zvavo vari incapacitated hationi vachikwanisa kuti vanovhura kotoro rokupedzisira hationi kwazvinotisitsa kunokuti varairidzi vane basa guru rokuona kuti vana vechikoro ramangwana ravo rine nduramo asi nekutambura kwavari kuita hapana zvavangati vaite kuti vakwenenzvere vana vabude nemaskills okuti vazorarama ramangwana ravo rive nani saka tinoona pamberi apa kotoro richinetsa kuti rizovhurwa nokuti varairidzi vazonzva hwishu chaiyo chaiyo nhamo yatamba hwishu pamusana yepavarairidzi kuita nzvira pamviri tsvimbo yarwadapi saka apa toonana pakuyambuka kuti tiinde kutemu kotoro rokupedzisira asi zvazvinongoreva nezvokuti ibata murefu bata mfupi ende warairidzi handione vachienda kubasa koto rokupedzisira.
Avo vange vari mutungamiri we Progressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takwafira Joe, vari parunare kumasvingo ne Studio 7. Taedza kubata mutauriri webazi rezvedzidzo, vataungana ndoro asi tichienda pamhepo vange vasati vapindura mibvunzo yedu. Hurumende inoti chikwata chenyanzvi chakaumbwa nehurumende chakatanga basa rekufukunyura vanhu vakakukurwa nemvura panguva yedutu mupengo remvura kana kuti cyclone Idai vakaeredzwa nemvura kusvika kuMozambique murwizi rweRisitu. Gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti chikwata ichi chakaita hurukuro nevakuru vehurumende yeMozambique nemadzishe chisati chatanga basa, vachiti patofukunyurwa mitumbi makumi matatu nemumwe. Cyclone Idai yakakonzera madambudziko muZimbabwe neMozambique muna kukadzi kana kuti March 2019. Vanoongorora zvematongero enyika vari Joyce Ngwenya vanoti izvi zvaidai zvakanaka chose deno zvisiri kuitwa panguva ino vanhu vakatarisana nesarudzo, vachiti kune vazhinji vakafa kare kare asi hurumende haina kumboedza kuvafukunyura kuti vachengetwe nenzira yakanaka.
Kufukunyura vanhu kuti vavigwe zvakanaka chinhu chakanaka chaizvo, asi dambudziko nderekuti kana kuri kuti pana vanhu vakashaya nechekare sezvamataura, pane vakatoshaya makore makumi matatu nemashanu akadarika yokukura hundi kumatekeleland, avo vasati vafukunyurwa. Saka zvichireva kuti hurumende yedu kuda ine hangama kana kuti vanosarura, nekuti vakafa mukukura hundi vakangokosha sevakafa kunyanga kwamutare cyclone. Saka tisingazive kuti hurumende inokoshesa vapi, asi semavonero angu seno changa chiri chinhu chakanaka vaide vakatotanga nevakafa nechekare kuti vagadziridze zvinhu zvacho.
Yeni kuri kuwana mukana wokutaura nyangwe navamunanga vachaiwo pamusoro pemataura zvitiko zviviri zvakaipisisa chose, chimwe chichangoitika makore mashomana napfuura, chimwe chadwana madhekezi kakuti makumi namakumi emakore chaitika. Mungati chii kwavari kana mukakwanisa kuti mutaure navo, chii chamungavataurira?
Chekutanga chandinogona kuvataura ndechekuti kufukunyura vanhu nenguva yesarudzo hachisi chinhu chakanaka, nyangwe chiri chinhu chakanaka, nekuti zvinongozoratidza kuti zviri kuitirwa kuti hama dzevakashayika dzinge dzichivhotera hurumende iri kuvafukunyura. Saka ndizvo zvakaitwa nenguva yazvakaitwa kana kuti zvakaitwa sarudzo yava kupera, chinhu chakanaka. Asi iko zvino isusu totoona kuti vanangana nekutsvaka mavhoti pasarudzo ya 2023. Chepiri, ngavatibatsire nekuti varatidze unhu hwavo nokufukunyura vanhu vakashayika mukukuru hangu zvekutanga. Vovigwa zvakanaka, topururutsa tozoenda kuChingwizi. KuChingwizi kune vanhu vakabviswa munharaunda dzavo. Nanhasi vari kuchengetenga chema chema nehurumende, hapana chati chaitwa, vogadzirisa izvozvozvo vozosvika kuvecycle Idai. Ndopatichaona kuti vatungamiri vehurumende ava chinangwa chavo chakanaka.
Ava vanga vari vanongorora zvematongero enyika vari Joyce Ngwenya vari parunhare kuHarare neStudio 7. Pa Panguva iyo uwandu wevanu vanoshanyira nzvimbo yeVictoria Falls wave kuwedzera mushure mekudzikira kweuwandu hwevanhu vari kubatwa nedenda recovid-19 vanoona nezvekufambiswa kwemabasa pamatechi Safari Lodge vaEdwell Shupiko. Vanoti zvakakosha kuti vemabhizimisi vashande nevagari vemunharaunda dzavo kuitira kuti vapindidzewo upenyu hwavo. Vashupiko vanoti vari kushanda nemadzimai emunharaunda yavo vanosanganisira vanoruka nekugadzira zvizhinji zvinoshandiswa kushongedza nzvimbo iyi senzira yekuwana cheuviri. Vanoti vari kushanda zvekare nevechidiki venharaunda iyi nekuvapa mikana yekuti vaite mamwe mabasa ekuveza zvivezwa zviri mudzimba dziri panzvimbo iyi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Musanganya uye navashupiko.
Zvinofadza vashanyi vanotishanyira pano pamatedzi zvakati wandei. Zvinosanganisira mhuka dzesango vazhinji vanobva mhiri kwemakungu avanhu vanofarira kuya kuzoona mhuka dzoshumba nedzimwe mhuka dzakasiyana siyana. Zvakare vanhu vanouya kuzogara nesu vanofarirawo kunoona maFalls, Victoria Falls mapopoma. Takaita rombo rakanaka kuti matetsi Victoria Falls iri 35 minutes drive from the Victoria Falls, so easily we can drive guests back and forth from town to Matetsi. Zvakare takaita rombo rakanaka kuti tine rwizi runozivikanika pasi rose Zambezi River, so vashanyi vanogona kuenda kunoita mawater activities, fishing, boat cruising and canoeing. Ndingati muchidimbu ndo zvinofadza vazhinji vanotishanyira. Uye kana kungozorora havo vakagara mudzimba dzavanenge vachigara dzatinadzo vatinoti Mariva Lodge Suites edu pano paMatetsi Victoria Falls.
Munoshanda sei nevagari vemunharaunda yenyu yeMatetsi vakadai semadzimai nevamwewo?
Tine madzimai atinoseenza navo even vamwe vakomana vanoita zvekuveza, madzimai anoita zvekuruka nekusona. Tine maprograms atinoita seMatetsi Victoria Falls kubatsira nharaunda necommunity in their livelihoods.
Tombotarisa nyaya yeCovid-19, mungati imi nzvimbo yeMatetsi yakabatwa sei nedenda iri?
Not SMATETSI as an organization, asi COVID chirwere chakaafekta munhu wese pakuti kufamba kwakanga kusingaitike, ndege dzakanga dzisingachabhururuke, kufamba even locally mugwagwa kwakanga kwane makefiu. Saka sebusiness like any other business takakanganisika panguva iyoyo nokuti movement yevashanyi yakanga isiri yakasununguka.
Avo vange vari vanoona nezvekufambiswa kwemabasa pamatetsi Safari Lodge vaEdward Shipiko vachitaura naMarvelous Musanganya uye weStudio 7 vari kumatetsi Safari Lodge kuVictoria Falls. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuNewsday, rimwe sangano rinoita zveongororo reWorld Remit 2022 Cost of School rinoti mukuongorora kwaro kudhura kwezvedzidzo munyika dzemuAfrica mugore ra2022 rakawana Zimbabwe iri imwe yenyika dzinodhura zvedzidzo pasi pano, richiti izvi zviri kukonzera vana vechikoro vazhinji kuti varege chikoro. Sangano reWorld Remit 2022 Cost of School rinoti mutengo wedzidzo muZimbabwe wakapetwa katanhatu kupfuura mari inotambirwa nemhuri. Izvo rinoti zvinoisa Zimbabwe mberi kwenyika dzakaita seUganda, Tanzania, Nigeria, Morocco, Cameroon, Ghana neKenya. MuNewsday makare, gungano renyika dzekuta mhembe kweAfrica reSouthern African Development Community rakaremekedza vaimbova mutungamiri wenyika muchakabvu Robert Mugabe seumwe wevakabetsera mukuzvarwa kwedunhu iri. Amai Grace Mugabe vakatambira mubayiro uyu kumusangano weSADC uri kutora nzvimbo kuDR Congo, vakazotorwa mifananidzo navaEmerson Mnangagwa. Tashika panguva yenyu vateereri yamunozvitaurira mega zvamunofunga.
Kazwai kazwai vatanonoka wande. Kandimire kandimire hanzi jonga kandimire nevamwe vese vashandiri pa studio 7 ndoti makadii ini ndinonzi kunaka ndiri muke town South Africa ndoma ndiri kutambudzika ndiri ndirikuda ku encourage ma youth ese ari ku Zimbabwe kuti ngava register to vote. Kana vachinge va register to vote, let's go and vote for change. Tinovhotera mutungamiriri we Triple C anove mwana mudika nechekuita neramangwana redu tose. Ndakanzwa zvichinzi mamwe manesi aenda kubasa vekumpilo hospital vamwe havana vari pa strike. Iwo manesi pfungwa dzavo dzinonyatsofunga zvakanaka here kuti vamwe vari kurwira kuti vapiwe mari yakawanda iwo vari kuenda kubasa vari kuti shoma iyoyo itori right. Zvinoratidza kusafunga. Zvene mapurisa ari kushungurudza manesi ari kuita strike. Mari yavari kupiwa ine pairi kunotenga here? Yavo iri kunotenga steriki here? Pasiri kunotengwa neimwe yavari kupiwa pamwe chete as ma civil servants. Mapurisa ngaasvinure aone kuri kuenda nyika.
Matriple C vanofunga kuti hondo nenhema zvinovakanyika. Chero mumba ukaita baba vanenhema kuchigara usingodzirana nhema. Musi wavanozibata nhema idzodzo vane vava vacharuteerere zvachose. Iva munhu anoziva kutaura chokwadi. Iye zvino unogara vanogara vachingotaura kuti yee chakazomira chakazoti ye Mnangagwa ini ndakaurayirwa murume wangu nenguva yasinekei. Asina kana mhosva kutobva pamba kuenda kunourawa nevana vake vakanga vabva South Africa kuenera enzwenera kugara vari vaviri anogamuchira vana vake vakanobvunza kuti vana vangu vamauraya vakaurawa vakaurawa vari vatatu. Handinamboita chikwereti naSmith ini pakaita Independence ndakaziva kuti yaiva hondo. Saka ivo chikwereti chavo chavanogara vakangoti nanga nezanotiefu pavahwina ivo zvakanaka patahwina izvo zvakashata. Kuti nehondo here chinokonzera kuti vaende ikoko kungotaura kungotaurawo zvangu mustudio mukuti vanzwe vadanhuke inyika ngani dzavanodanhuka vachiendako. Kana Zimbabwe yakaipa nyika dzemuAfrica dzino vane mvumo yekunotaura nevanhu vemuno muAfrica zvouya zvogadzisiwa. Saka vanoita nokudzwa nhema namatribusi vanhu muAfrica. Saka vachinanavira kuuya ikoko kuti muzovapa mari. Mari havadi kushanda vanoda kupiwa mari neAmerica vachinyeba.
Ndinoda kukwazisa macitizens ose nditi makadiko makadiko vana vezimbabwe tisaurayo mwoyo nezvakaitika kukinya isu ngatingobatana semacitizens tipinze mukomana macitizens woye.
Hey, makadii makadii pastudio 7 apo vahwande hai tinotenda nebasa guru ramunoita. Inini mashoko angu vakanangana navamugwadi vamugwadi vari kuramba kuti mapurisa anorambidza vanhu vezave TCC kuita misangano yavo. Ichii chokwadi chiri pachena vasahwanda nemwini vachitonzi aiwa sezvo mapurisa akazotendera kuti vaite musangano kumasvingo. Saka ndiwo mumwe chete futi vakaramba kuti vaite musangano wavo kuchipinge. Chatinoziva ndechekuti kuchipinge kwavakaramba vairambira vachiziva kuti uko TCC ikakwanisa kuita musangano wacho inowana sapoti yakawanda kuvanhu vanga vachinge vari kudivi rezano. Saka kumasvingo vanoziva kuti kwagara ivo vanga vasingadikanwi kare. Saka kuti vavarambidze kana kuti vasavarambidze hazvina zvazvinoafekta. Asi uko kuchipinge vakaona kuti vakavarambidza zvinenge zvine advantage kwavari.
Mangwanani akanaka pastudio 7. Chinhu chisiri kunzwisisiwa nehurumende yezanupf zvinhu zviri pachena zvisingambodi chero wakaenda kuchikoro. Magoldi coin awa avanoti kwanzi iko zvino vava kugadzira mamwe madiki ane goridhe rinogona kudarika 3 grams anotengeka anenge achida 100 something US. Hazvina zvazvinobetsera kuruzhinji rwavanhu. Vanhu vari kutambura. Ndozvetinogara tichitaura kuti nyika yatambura asi ivo havagutsikani nokuda kwemari dzizere muhomwe dzavo. Wamakavaona unogona kuti angaendesa mari kubhengi iye mumba achisara achifa nenzara ndiani? Nokuti kuti utenge bond coin kunge une mari yaunosara nayo inokwanisa kuti iurarame uchitaura kuti imwe mari yangu ndabhenga uku. Zvino ungabhenga mari iwo uchipinda muguva nokuda kwenzara zvinobuda. Hapana za zinoreva ekonomi ndio inoda kugadziriswa chete kwete zokuti kwa iwa gadzirema ma gold coini kunzivanu vacha sima mari vacha dzara mari yavo muma gold coin wochengeteza mari yavo nenzira iyoyo vanga ani vane ma bank account munyika yeZimbabwe vana havasipinde kuchikoro vamwe vari kutofane zvirwere zviri kuti zvavari kutadza kuzvirapisa nokuda kushaya mari wozowana mari yekutenga gold coin uchiri dii hurumende iyi yaponewa
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vanoita 26 vakafa, vamwe vazhinji vakakuvadzwa zvakaipisisa mumoto wakabvira mumatunhu maduku ekumaodzanyemba kweAlgeria nemusi wechitatu. Gurukota reAlgeria rinoona nezvemukati menyika vakamel del Jorda vakati vanhu 24 vakafa mumoto muElchaf pamuganhu weTunisia, vamwe vaviri vakazofira kuchipatara cheSetif. Mushure nokukundwa kwavo musarudzo yeuchakwikudza neanenge asarudzwa nebato reDemocratic Party mudunhu reWyoming, amai Liz Cheney, vakaudza vatori venhau kuti vachashanda nesimba mukuona kuti vaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump havazofi vakaita mutungamiri weAmerica zvakare. Amai Cheney vakakundwa nemunhu akange achitsigirwa navaTrump. Pera tombotarisa zvake zviri munhau dzanhasi. Ndiri muWashington DC, ndiri Tanonoka Wande, ndichiti moswera zvakanaka.